Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro chikumi 17, 2019. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Varairidzi vari kuzokwenda paphase 2 yekuramwa mabasa kutanga musi wechipiri kusvika musi wechishanu, vachiona kuti kuramwa mabasa kwavakaita pamusi wa3 kusvika musi wa5 June hakuna kuteererwa nemushandiri wedu. Haana zvaakaita kugadzirisa nyaya yemuhoro wedu, haakangoita kuwedzera kutimaika vashandi, kuwedzera kuvagadzira kutocha.
Varairidzi vanoti vacharamwa mabasa kubva mangwana chipiri kusvika musi wechishanu. Gurukota rezvemhando dzemoto rinoti ZESA iri mushishi kuedza kugadzirisa magwenya akawanda emagetsi.
VaJulai Moyo vari kuita kunge zvinonzi chitungiza hausi avatungamiriri kubva pavapinda muchipatigaro chavo 2017 kusvika patiri nhasi. Hatisati tamboona rutsoka rwavo mumusha wechitungiza. Saka zvinoreva kuti nematsamba nemapetisheni atakanyora zviri kureva kuti havasati vada kusangana nesu.
Sangano rechitungiza Residence Trust rinokurudzira vagari veguta iri kuti vauye kumusangano uchaitwa nhasi mangwanani nemagweta anorwira kodzero dzevanhu. Tichanzwa zviri kutaurwa nemi vateereri vestudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira varairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUS, rinoti nhengo dzaro dzicharamwa mabasa kubva mangwana chipiri kusvika musi wechishanu. Mukuru weATUS vaObert Masaraure vaudza Studio 7 kuti hurumende haina chayakaitira vairairidzi mushure mokuramwa mabasa kwavakaita mwedzi wapera, vachiti sangano ravo richaramba richiita izvi kusvikira hurumende yanzwisisa. VaMasaraure vati varairidzi vaifunga kuti hurukuro nehurumende dzinogona kupedza zvichemo zvavo vave kuona kuti vakamirira chitima panokwirirwa mabhazi. Tatadza kubata gurukota rezvemabasa amai Sekai Nzenza kuti tinzwe pamire hurumende.
Varairidzi vari kuzokwenda paphase 2 yekuramwa mabasa kutanga musi wechipiri kusvika musi wechishanu, vachiona kuti kuramwa mabasa kwavakaita pamusi wa3 kusvika musi wa5 June hakuna kuteererwa nemushandiri wedu. Haana zvaakaita kugadzirisa nyaya yemuhoro wedu, haakangoita kuwedzera kuvitimaisa vashandi, kuwedzera kuvagadzira kutocha, kuda kuwedzidziwa nyima masalaries avo. Asvarairidzi vari kuti nhamo yatinayo yatakambenge tayataura isiripo. Pamusi wa18 varairidzi vose vanomubatire ATUS nevamwe vose vari progressive vachange vachizoreda kuenda kumabasa kuti vamupa 21 chienderera mberi nedanho rekuratidzira kuti tihore mari inotenga, kuti hurumende ngaitipe mari yedu yatinotandira ari $6 kana kuti market equivalent. Urongwa uhwu hutange huchienderera kuchizoevaluata musi wefriday tichiona kuti danho ratatora tatasvika papi. Asi varairidzi vari kuti musi wechishanu uchisvika ngatitingoite investment nenyaya yekuti hurumende haisi kuteerera. Asi pari zvino takanangana nekusvika musi wechishanu tichaona kuti zvinenge zvafamba sei. Asi tokufara tichiona kuti varairidzi vose varedi kuti varwise kuti vakwanise kupuwawo mari inotenga, mari inokwanisa kuti vachengete mhuri dzavo.
Mamwe masangano evarairidzi anenge achikujoinawo here mukuratidzira uku mukumbomira mabasa uku?
Tinofara kuti vanhu vese vakuita vachiona chiedza, vanhu vese nevamwe vasimbofunga kuti nhaurirano dzine dzazvichazvara vakuona kuti aiwa vakatomirira nguva yavakatomirira chitima vabvasi oburezupo. Saka hachisi kubhubhira chauya, vakuuya vatiti tirwise pamwe chete.
Kuvaza mambora mama basa masundo maviri matatu afura pakamboita hurukuru here nehurumende pane zvamakambonzwa here kubva kuhurumende maererano nezvichemo zvenyu
hurumende yakatibidzira MDMC yakabidza ikangari dzayo dzekuvape kanso kuti vataurirane vachinwavo svikugadzike panyaya dzedu asi kutobidza kwakadaita musangano vakuri kuona chipiko chatirama mumbasa kwati akaita asi nenyaya yekuti vakafunga kuti sekubrutaliza kwavakavaita vanhu vachisunga vanhu vachiwa vanhu vachishinzira kuti hatichazobhadhare vanhu mari vakafunga kuti pamwe zvagumira ipapo vakangogumi nhaurirano dzavo hapana chadzakazvara asi izvezvi vashandi vari kuti aiwa zvatagumira ipapo tiendeera mberi tinotarisira kuona kuti karamba takadzanya zvakanyanyisa takabatana titaura nezvirimwe chete tichaona kuti hurumende yedu ichidi ichichanganyisa mwoyo tatinonyefarira pachitiko chatakaita kumashure takawedzera kutibatanidza sevashandi takawedzera kumodzeta vamwe vanga vaine kutya takaita kuti mweya wekutya upfame muvanhu vanhu vaone kuti no hapachisina chatirinyanya kutya nekuti chero tikaratidzira tikushungurudzwa tikasaratidzira takava tikushungurudzwa nenhamo saka vashandi vangobatana vava kuti izvezvi ndivainhaku tisina chekutya yangoya kuti tiratidze kutitumwa kwedu nenzira iyoyi yekuramwa mabasa kuti vati pamwe tinazvike tikabhadharwa mari dzedu tikwanise kuchengeta mudzi.
Mukuru weATUS vaObert Masaraure vari parunhare nestudio 7. Gurukota rezvemhando dzemoto vafortune chasi vanoti zesa iri mushishi kuedza kugadzirisa magwenya akawanda emagetsi uye kukurudzirawo vanhu kuti vashandise zuva kana kuti sola kuti varerutse dambudziko rekushomeka kwemagetsi rakonzera matambudziko akanyanya munyika. Magetsi ari kudzimwa zvotadzisa makambani kuita mabasa. Vanhu mudzimba vari kuonawo nhamo sezvo pasina ari kuziva kuti anoenda kana kudzoka nguva iyi. Zesa ine chikweretiwo kuEskom yekuSouth Africa neKahora Basa yekuMozambique chairi kutadza kubhadhara chinosvika mamiriyoni makumi masere. Makambani aya ari kuramba kupa Zimbabwe magetsi nechikwereti zvapa kuti dambudziko ribve rakomba. Blessing Zulu weStudio 7 abata vachasi akatanga nekuvabvunza kuti nyaya yekuti vanhu vari kubhadharawo nemaRTGS asina simba huwa handiwo here ari kurimera zesa inozoda kubhadhara zvikwereti nemadhora ekuAmerica.
Ndo nyaya dzatiri kutarisa manje kuti tinogadzira zesa yonyatsosimba kuti tikiti RTGS ruzhinji rwevanhu haruwane maamerican dollars saka totongoita izvozvo kuti tibhadhare muvanhu vese kana vachibhadharawo mari dzavo hapana chinonyanya kunene.
Chimwe chichemo chaimbenge chiri kuzesa makore apfuura aya musati mava gurukota rezvemhando dzemoto changa chiri chekuti icho dzimwe nguva vamwe vakuru vakuru muhurumende kusanganisa makurukota ehurumende vanga vasiri kubhadhara mari kuzesa. Zviri kufamba sei panyaya iyoyo?
Zesa inacho chikwereti chihombe. Vanhu vakawanda ruzhinji rwevanhu vemuZimbabwe chikwereti ndeche 1.2 billion. Nyange chakati makurukota ose ane chikwereti che 5 million zveshuwa shuwa vangaite chikwereti chinosvika here 1.2 billion? Handizvo. Zvikwereti zviripo zvihombe zvemalocal authority, mamwewo madepartments egovernment dzakasiyana siyana neruzhinjiwo rwevanhu. Saka chikumbiro kuti kufetu badare marizedi ito watambi tine magetsi.
To tarisa ujumezo maa mchieza oku gadirisa ilo dambuziko rema getsi zizi mwezurugu itwa ne urumende kuti dambuziko sara mberi chizoka
tine zinota tarisa na nesisinge chi one of ki tine ma investment niyaze solar nemamwe saya tunotuma renewable energy nekubvisa vanhu vakawanda pagrid vanenge vapa solar vozoenda havo pamagetsi ezesa manheru asi masikati vanenge vashandiso zuva iri ratakapiwa namwari ratisingabhadhari saka ndo maprograms atoda kuita nekuonawo kuti vanhu vashandiso magetsi dzimemwero akakosha magetsi anodhura kutimadhimawo zvinhu mumba kushandisawo zvinhu nekuziva kuti magetsi edu ari kunetsa.
Pane urongwa here wekuchinjawo mitemo yezvekushandisa iro zuva pakugadzira magetsi nekuti tinoona kune dzimwe nyika kukurudzira vanhu kuti vashandise iyo solar iyi vanobvisa mitero yezvinhu zvakaita semasolar panel nezvimwe. Muri kuitawo sei imi kukurudzira vanhu kuti vatange kuita izvozvo?
Kuzvino tiri kuita ongororo yezvemitemo neziya zvatinoti maincentive zvatinoita kuti tinge tinyengetedza mainvestors kuti vauye muno nepolisi yedu yesolar tichaita kuti tinge ichibuda kuvanhu gore rinosati rapera.
Gurukota rezvemhando dzemoto vafortune chasi vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Magweta anorwira kodzero dzevanhu nhasi mangwanani achata musangano nevagari vekuchitungwiza. Mukuru wesangano rechitungwiza Residence Trust Muzvare Alice Diana Kuvheya anokurudzira vagari veguta iri kuti vauye kumusangano uyu uchaitwa nenguva dza9 mangwanani anhasi paKey College mumusha weSeke. Muzvare Kuvheya ati magweta achange achisangana nevanhu vanoda rubatsiro umwe neumwe vasinga vabvisisi mari. Tabata Muzvare Alice Kuvheya kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Taona zvakakodzera kuti tibatane neveZimbabwe Lawyers for Human Rights kuti vakwanise kuwana kuvachiita inonzi legal clinic. Legal clinic ichange ichiitirwa paKey College Unity K padhuze nepaAnglican Church tisati tasvika kuUnity C Junction. Legal clinic donzo rayo nderekuti vagari vasangane nevanhu vakwenenzveri vemutemo kana kuti malawyers vachange vachionekwa one on one vachitaura matambudziko avo anosanganisira angadai ari nyaya dzeservice delivery kana kuti dzingadai dziri nyayawo dzavo dzavanoda kubatsirwawo nadzo muupenyu. Saka tukukoka vagari vose vemuchitungwiza kuti kana vachikwanisa ngavasvike paKey College kubva nenguva dza9 kusvika na4 ma1 on 1 pamwe chete nechitungwiza nevatungamiri vechitungwiza Residence Trust pamwe chete nemagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights vanenge vachikuonai.
Vanenge vari kumusangano uyu ndivanani uye vanenge vakamiririrani?
Vachange variko kumusangano vari kusanganisira magweta kana kuti malawyers ari kubva kuZimbabwe Lawyers for Human Rights pamwe chete neni ndakamirira vagari nevamwe vatungamiri vari kubva kuchitungwiza Residence Trust pamwe chete nevagari vacho vanichange vachida kubatsirwa. Chinangwa chedu ndechekuti vagari vasangane nemagweta vakwanise kuwanikwa vachibatsirwa nyaya. Tine nyaya dzinosanganisira nyaya dzevashandi vasiri kubhadharwa, nyaya dzanambuya nana sekuru vari kuda mapetrol deeds, tine nyaya chaidzo dzekushayikwa kweservice delivery muchitungwiza. Ndo dzimwe dzenyaya dzichakurukurwa ende nedzimwewo dzakawandawo dzinenge dzichinetsawo vagari dzavari kudawo rubatsiro. Saka apa tadeedzerawo magweta kuti vakwanise kuwanikwa vachisangana nevagari vakwanise kuwanikwa vachivabatsira pachena.
Mava nenguva muchiedza kuita hurukuro negurukota rinoona nezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo, makamboti mavabata here? Pane hurukuro dzamakamboita navo here?
Icho kwa adi kutitawe nengu vati chieza kutituona ni na vajulaimo iwanuwa vanumiririra makanzuru edu kana utima local government. Takanyura matamba, tikanyura mapetisheni, tikaendako, ase apaa, tisa titawaona. Chikutinesa ndiche kuti, vajulaimoyo. Waru kuita unkunde zinonzi chitungu za usi awatunga miri. Kufapo wapinda mchipachi garo chao 2017 kusika patiri nasi. Atisa titamboona rutoka rwavo mushawe chitungu isa. Saka sunolewa kuti ni matamba ni mapetishe na ataka nyora. Surukulewa kuti wawasati wada kusangana nesu. Saka isusu sewa miri, sewa gari. Taronga zvekare kuti tidzokere neimwe tamba. Inove tamba ya kugumishira kunuanyorira. Kana vasina ticha zenge tukuzisa yuti tinenge zenge taa kutora matana api.
Awe wanga wari mkuri we chitrest. Mshare Alice Diana kufea. Wari parunare kuchitumbiza ni Studio 7. Chombo tarisa ziruma pepa na u anasi. Mu Daily News mune nyaya inokurudzira vamunangagwa kuti vaite hurukuro navachamisa kuti parongwe gwara rinofanirwa kutorwa nenyika. Mu Daily News nekare vamunangagwa vanoti munhu wezera rechidiki ndiye anofanira kuzotonga kana vachinge vabva pachigaro. Mu Chronicle mune nyaya yegurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo avo vanoti vanhu vanosvika miriyoni muZimbabwe vanorwara nezvirwere zvakasiyana siyana zvepfungwa. Muchronicle nekare mune nyaya inoti chirongwa chekuti vanoshandira hurumende vakwanise kutenga motikari kunze kwenyika vasingabhadhariswe mari panopinda motikari muZimbabwe chatangidza. MuStandard mune nyaya pamusoro pemapurisa akakanda usi hunokatyidza muvanhu nezuro pavakange vachisunga vanhu gumi nevatanhatu vakange vachitengesa mari pamukoto muchinoi. Muchikamu chino chinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Makadi yenyu ashamarari Studio 7. Mimi nyaya yangu iri pana pasta vakataura paredio vachitsanangura muchivabvunza nezvemutemo wakaiswa munyika yeBotswana, vachitsanangura nezvehugochani vachitenda kuti Botswana yakaita zvakanaka nekupa mutemo wekuti ngochani dzive nekodzero. Pasa ivava hakuzi kutaura kwemunhu wamwari ikoko. Dai vari mumwe vasiyana neizvozvo, nekuti chinhu chinonzi ungochani zvinhu zvakatukwa namwari. Sodhoma iparadzwe namwari nekuda kwechinhu chinonzi ungochani. Saka dai vari vamwe vasiya zveupasta zvekudzidzisa vanhu, nekuti hakuna pasta anopa kuti anotenda kuti Botswana yakaita zvakanaka. Munhu wamwari anotenda kuti mwari variko kuti achidzidzisa vanhu achitaura zvenyaya yehungochani pasina pasta ivavo.
Mangwanani paStudio 7 network ikendiri muSouth Africa. Ndiri nemaonero angu kuti dai zvaibvira vanhu vambosiyana nemweya wekuratidzira. Bozi kuratidzira kunofanira kunge kuchiitirwa kuvanhu vane mweya nemwoyo unoona. Hurumende yedu haizvioni izvozvo. Vekuratidzira muZimbabwe kurwisana nemasoja nemapurisa. So mapurisa nemasoja havana mhinduro inodiwa nevanhu. Number 2, zvinokonzeresa zvekushungurudzwa kwevanhu zvikuru sei vari nezvematongerwo enyika zvatakaona muna January wegore rino. Zve tinoona kuti vanhu vazhinji havana mhinduro yavanowana mushure mekuratidzira. Ndiona sekuti zvakanaka kuti opposition MDC ngaitore mukana uno wokuparidza manifesto yayo iyoyo. Haifaniri kunzi zvakatopfuura yayaiva nayo panguva yemakambeni. vachienda nayo kumapurazi kuri kushungurudzwa vanhu vachivaratidzira kuti dai vari hurumende vai vaitira zvipi pane zvavari kutarisira kuitirwa nehurumende iriko izvezvi.
Kwazuvai vabati vestudio 7 ndokutaurawo ndichitaura maonero angu mukati menyika yedu yezimbabwe kuti nyika yedu izvezvi yazoipa 2008 zvaitova nani izvezvi zvatova wesi back to wesi chaivo chaivo zvekudai vanga vari vamwe vamunangagwa vaidai vari zvaina zvavasiyawo chigaro nguva ichiripo zvazoita zvakaitova mugabi zviya zvokubviswa zvichisimba dai vari vamwe vakachenjera vaitobva zvavo kutorizaina zvavo then kutozvidzira kutozvigarira zvavo pavo vachidiki kuti vamboona kuti vanoita sei pane zviri kuitika mukati menyika yedu hazvaitwa mukaona maticha ari kuronga kuratidzira zvinhu zvakamita manyamamiro nenonga usi kuwanawo chouviri kuchavachizokushanda kwavanoitawo madhokuta kuti akuenda futi pastrike kuzoti magetsi futi saka inyika yose vashandira hurumende yese yezimbabwe vese vakutoenda pastrike zvichimiitotaa kuti zvinhu vamamiita zvaita hazvaipa saka hamene kuti nyika yachazonakawo rini ndatenda zvangu tira ndiri muno South Africa sign knowledge not west ndatenda hangu.
Kwazuwai magadi Studio 7 pana mukomba Jonga pana mukoma Bule ini hangu ndinoda kutaura pamusoro recommend yakapiwa napastor veRoma nozuro yekukurudzira yaiyo hungochani inini ndinorwadzwa nazvo havafaniri kukurudzira munhu wavapastor vakurudzire zvinhu zvakashata kudaro hatitozitenderi muzimbabwe hatide kunzwa nezvinhu zvakaita saizvozvo ndatenda hangu.
Munofanire muro Studio 7 mutaura nasimba rashe Nigel Dzikiti. Chekutanga ndoda kukwazisa vashamariri vestudio 7 Jonga Blessing. Ndangu imbo karuyo akawo machinja ose ane rudo achapiwa kona kona we kona. Ndinofara makandiridzo audio yangu pa Studio 7 zvichiti chisa mbama chisa pamberera neso chamisa.
Pazuvai vashamari vestudio 7 ndiri mukoma tinashe engomasha ndiri pano pa South Africa. Zvakaoma tatambura nyika yedu yezimbabwe tatambura takatinda kunyika yedu yezimbabwe unoda kugarikitawo kuno South Africa isana kusvaka kuti tikwanise kurarama asi zvinhu zvacho zvakaoma but hatitazama nepatogona napo tigone kudii gona kubuchanda kuti chinyoro kumusha takwanisa kurarama ponje tinokudzokera kunyika ichipikirwa tichindoona kuti tingararama sei mukati menyika zvakaita timboona zvavari kuronga zvokubudisa mari chaizvo nezvinofamba sei but hopefully madzanambwana napo.
Kwazuvai vashamarari vestudio 7 zita rangu ndoitwa Joseph ndiri paSouth Africa. Dai vatungamiriri vezimbabwe vanga vafunga zvakanaka vaishandisa havo kana randi kuti vashandise mari inotengwa inotenga inokwanisa kuwanikwa nevanhu vakati wandei kwete US nokuti vanhu vashoma shoma vari matop official ezano chete ndo vanowana US zvinhu zvaomera vanhu munyika ndatenda.
Tarangu ndinoitwa Nika Mulambo kumhanda Chipinge ndiri muno muWestern Cape Town kukayalicha ndaikumbirawo kuti nyaya dzinoitika kumusha uku dzinonetsa dai mutungamiri wenyika vanova vaED munangagwa vagonawo kusunungure vanhu vasangowana hisitori yekungoshungurudza vanhu kubvira kuhondo naiko zvino vanhu tatambura munyika tapota ngavatibatsirewo kunyange vakanyagara mubhedhroom nomukadzi taikumbirawo mai munangagwa maisilia vagone kuudza murume kuti please sunungura vanhu uitawo hisitori yakanaka mucheneswa pamberi pamwari kana musikatyi mwari ko munozotya sei pamunotungamira tisunungurewo tapota tafane nhamo kuno kuma tirikuudzwa kumusha akudzokeki nhamo yakasunga.
Vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. tombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zviuru nezviuru zvevanhu zvakapinda mumigwagwa yeguta Port au Prince muHaiti nezuro zvichiratidzira uye zvichiti mutungamiriri wenyika vaJovenel Moïse vabve pachigaro pamusoro penyaya dzeuori. VaMoïse vanopomerwa mhosva yokuwana mari zhinji zvisiri pamutemo muchirongwa chekutenga kweHaiti mafuta edzimotikari kubva kuVenezuela. Mudzimai wemutungamiriri weIsrael amai Sara Netanyahu vabvuma kuti vakashandisa mari yehurumende zvisiri pamutemo. Amai Netanyahu vazwa nedare redzimhosva kuti vadzorere hurumende mari inoita zviuru gumi nezvishanu zvemadhora. Aka akazi kekutanga amai Netanyahu vachimiswa pamberi pedare redzimhosva. Muna 2016 dare redzimhosva rakavati vabhadhare zviuru makumi mana nezvisere zvemadhora kumusikana webasa wavakange vasingabati zvakanaka. Makaterera kustudio 7 anemi muchirongwa Titanonoka Wande ndiri muWashington DC. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiriri wenyika vaDonald Trump nesvondo vakati mapepanhau maviri makuru munyika New York Times neWashington Post achavharwa pavanobva pautongi. VaTrump vakatsoropodza mapepanhau aya vachiti anonyora zvemanyepo nekuti anogara achivashora uye achitaura kusamira zvakanaka kwakaita zvinhu mumuzinda weWhite House. VaTrump vakati mapepanhau aya anonyadzisa America uye vavengi vevanhu. VaTrump vanogara vachitsoropodza mapepanhau aya nekuti vanoti anonyora zvavasingade. Svondo rino zvekare sangano riri kutsvakira vaTrump rutsigiro musarudzo dzemutungamiri wenyika dza2020 rakacheka ukama nemasangano anoongorora kudiwa kunoitwa vaTrump nevanovhota. Masangano aya akanga achishandira sangano ravaTrump akanga abudisa ruzivo rwokuti vaJoe Biden vari kuratidza kudiwa nevanozovhota kupfuura vaTrump. Izvi zvakashatirisa vaTrump vakacheka ukama nemasangano aya. Zvonguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Varayiridzi vanoti vacharamwa mabasa kubva mangwana chipiri kusvika musi wechishanu. Gurukota rezvemhando dzemoto rinoti ZESA iri mushishi kuedza kugadzirisa magwenya akawanda emagetsi, vachikurudzirawo vanhu kuti vashandise zuva kana kuti sola. Sangano rechidhukiza Residence Trust rinokurudzira vagari veguta iri kuti vauye kumusangano uchaitwa nhasi mangwanani nemagweta anorwira kodzero dzevanhu paKey College mumusha weSeke. Tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC, ndoti mosara zvakanaka.
Só com isso.